kusungwa kwa Isaac Muchenje kunongoti taridza iko unyanya kwezano PF kuti zano PF haioni vanhu veMDC kana kuti vedzimwe party sevanhu veZimbabwe inoti iyo kana usiri nhengo yezano PF haufanirwe kunge uchipiwa rubatsiro rwembeu kana fertilizer kana food relief kunyanya mazuva aya akunenge kwaita drought. Nda zano PF inozviona sandiyo yoga ine kodzero yokuti masupporters ayo apiwe rubatsiro. Chinozvinyanya kuti nyunyutisa ndechekuti mari inenge yatenga mbeu iyi imari yabva kuhurumende inenge yabva kuma taxpayers vanhu vanobhadhara mutero kuhurumende.
Asi makamboridzawo here huwi kuhurumende vagutu kana imo mudare reparamende nezvenyaya iyi?
Nyaya iyi inyaya yakadhibhetwa nguva dzakawanda zvakanyanya mumatare ose ari maviri eparamende, muNational Assembly nemuSenate. Ndinorangarira izvo kuti pane mamotion akaitwa iwo nenhengo dzedu dzemusangano weMDC dzichida kuti nyika yose izive kuti ndo zviri kuitwa nezano PF kunyanya kumaruwa. Kuti zano PF iri kuti kana uri munhu weMDC kana kuti usiri munhu wezano PF haupiwi mbeu, haupiwi fertilizer kana pane rubatsiro rungava rwetype ipi zvayo inobva kuhurumende. Kana usiri munhu anozikanwa kutsigira zano PF unonzi unonyimwa. Izvi zvinongotaridza kuti zano PF haisiri harisiri bato rokunzi ringanzi rinoda kuti vanhu vese vana vese veZimbabwe vawane rubatsiro kubva kuhurumende. Nokuti zano PF inokanganwa iyo kuti zano PF ibato rehurumende, hurumende ihurumende. Zano PF inozviona sekuti hurumende nezano PF havaoni mutsauko, vanoona sekuti zano PF ndiyo hurumende, hurumende ndiyo zano PF.